Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange hazvo nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisira kuti pansorei vanhu vana vanonzi vakafa nezuro mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kumatobo kuMatabeleland South. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisirwa kuti vamwe vanhu vaviri vangangofawo. Vashandi gumi nevaviri vanonzi vakavharirwa mumugodhi uyu uyo uri makilomita makumi matatu kubva muBulawayo. Sachogaro veCivil Protection Department muzvare Standiwe Ncube vatsinhira nezvenjodzi iyi vachiti mitumbi mina yakabudiswa nezuro, asi nyanzvi dzezvemigodhi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu vasati vadzikisa vanhu mumugodhi uyu kuedza kubatsira vakavharirwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veNugget Mine kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu tisati taenda pamhepo. Apo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi munyika yose, rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sesangano vatora danho iri senzira yekudzivirira nhengo dzavo kubva mukushungurudzwa nehurumende zvisina maturo kana vakazodzokera kuzvikoro. Vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu havasi vose varairidzi vachakwanisawo zvekare kudzokera kumabasa nhasi, sezvo vamwe vasati vawana mari dzekufambisa kana mari dzekubhadhara vana vavo vechikoro. VaMasaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora mazana mashanu emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kurarama. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandamiri weStudio 7.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunoga inhasi, basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tinovakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikapo vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yawedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited states dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa imusinganoshanda?
Kudzokera kubasa kuti kuenda nenyaya yekuti hurumende yaanda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivasimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekusaspenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisingabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisi kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pachezvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhu vana nzombe, panguva yatiri kutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marenji apa kurarama kwedu. Kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri mhuri yevana vatatu.
Imaria muri kutarisira kuti munge muchipiwa iyo iri mari yema US dollars.
Isi tinongo kuti mari yataisitambira kusati kwane crisis ye currency pataitambira an average ye 500 US. Tikambotanga kuwana iyoyo kore equivalent pa market. Vanhu vanombodya, vanhu vanombororama. Tisingati inokwana asi kuti tikungoti ndozvingangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane hurongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takanyora magwaro akawanda paWorld pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vachidanda kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Basaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection naAsimaNeru na8pm. Muchirongwa tiri kutarisa nyaya yevechidiki 133 vakasungwa pakupera kwesvondo kuBulawayo vachipomerwa mhosva yekufara zvinopfurikidza mwero. Vamwe vanozama faro aya semavhuzu parties. Kumafaro aya vechidiki vanonzi vari kutora mapiritsi asingabvumidzwe, kunwa zvinodhakwa uye kuita zvepabonde. Vazhinji vavo vanonzi vanenge vasati vabvazera. Chii chinokonzeresa kuti vechidiki ava vaite zvemafaro anopfurikidza mwero? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na8pm. Bye-bye.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rishata Congress yaro kubva musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi uno. PaCongress iyi ndipo panotarisirwa kusarudzwa vakuru vebato iri nevamwe vachabata zvinzvimbo zvakasiyana-siyana mubato. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekudomwa kwenhengo dzestanding committee. Izvi zvinogona kukonzera mutauro kuCongress huru iri kuuya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotarisa zvimwe zvinonzi zvakaitika pamaCongress ematunhu eMDC.
Zvichitevera kupetwa kwakaitwa maCongress ematunhu 13 eMDC, nhengo dzakawanda dzebato iri dzinoti maCongress adzo mazhinji akaitwa nenzira dzinotyora bumbiro rebato. Vane ruzivo nezvaiitika vanoti vanhu vasiri muutungamiri hwemawadi, branch nemadistrict vaibvumidzwa kuvhota kune mamwe matunhu, asi vanhu vakadai vachirambidzwa kuvhota mumamwe matunhu, izvo zvaisiya paine mibvunzo yekuti matunhu makuru ane mabumbiro emutemo siyana here. Vakawanda vanoti havana kufara nekuvhoteswa pakati peusiku nguva yavanoti paitika chitsotsi, kuvhota kwenhengo dzisingabvumidzwe uye kuchisidzirwa kwenhengo dzaifungidzirwa kuti dzaida kuti vachamisa vakwikwidzwe pachigaro chemutungamiri webato. Mumwe wevasiri kufara nezvaiitika izvi vaPatrick Musevenzo vekuKadoma mudunhu reMashonaland West vanoti mubato ravo mapindwa napongwe. VaMusevenzo vanoti sarudzo dzakaitirwa kuchinhoi dzainge dziine kubirira kwakawanda kunosanganisira kuvhota kakawanda kwemunhu mumwe chete.
Taenda kuCongress kuchinhoi tanga takatarisa kuti kunoitwa accreditation. Pese unoita Congress, the first thing, accreditation yema delegates. Hakuna accreditation yema delegates yakaita se yakaitwa. Vanhu vaivhota rutatu ende takatokonfirma na leadership. Vachibaya takavataurira pa stage, chikomiti takavataurira kuti honai vanhu vari kuvhota kaviri katatu, but vakamisa election just for a while vakakondinya. Chakaita kuti vakondinya ndakachishaya kuti chii, bhozo vanhu vakanga vaita se panga pavonekwa kuti pariko zvisizvo election yaifanira kumiswa.
Sekuti munhu mumwe chete aivhota kakawanda zvinonzi zvaiitikawo kuHarare, sekutaura kweimwe nhengo yeMDC vaBernard Rujeko.
Takabata vanhuavokanda matenteni
kavanaivakuruizvi zvinonzi zvakaitikawo kuBulawayo, uko amai Benilda Moyo vanoti vanhu vaidzokorora kuvhota.
Ikati munhu ari kutoka balot rachiyapisini ari kutanda zvipepa 10.
Nengo yekuchegutu vaBoaz Gweshe vanotiwo sarudzo dzakaitwa dzainge dziine chitsotsi apo vanhu vaibvumirwa kudzokorora kuvhota.
There's a choice. Because man, mari kudzokerera vadzokerera. Hazvisi spirit pachena. Sekuziva kwedizi chifounda MDC. MDC takaifounda ichitotsvaga vanhu vemusangano. But iko zvino vanhu mari kungotonhonga uko vanongonzi ava ndeve sanyati.
Vamusevenzo vanoti bato ravo rarasa gwara raive nemutungamiri webato iri wekutanga Mushakavhu Morgan Tsvangirai sezvo nhengo dzakawanda dzave kushandisa mari kuti dzipinde muzvigaro zvepamusoro.
Chine chihombe chiri kunetsa chekuti musangano wedu isusu weMDC ka uri kurasa gwara. Because look here, musangano uchitanga kuitwa 1999 mukuru wepati yedu Morgan Tsvangirai vaita kuti musangano uyu is a pro-poor. Propo kuti wanga uri musangano warombo asi mukatasa izvo hauchazi musangano warombo wawe wafumi ungave one capacity kana usina cash haupindi se haupindi kune munhu anenge asina capacity ari kune rimwe slate rikudiwa nevanhu anokopinda bozo pamba chashwa chi panenge pachishandiswa mari.
Kumasvingo kwakaita mutsauro zvakare mushure mekunge vatongai matutu varambidzwa kukwikwidza nemurongo wemisangano vaAmos Chibaya vachinzi havakodzere. Asi vamwe vanoti vamwe vakadzoka mubato panguva imwe chete navamatutu vapo madzore vakabvumidzwa kukwikwidza muHarare vakakunda musarudzo yemirongi wemusangano. Vamwe vakanga vaenda navabiti apo vakaomba People's Democratic Party vairambidzwa kukwikwidza musarudzo dzematunhu madiki vachinzi havakodzere. Asi ivo vabiti mbune nevamwe vavo vanoti vaJacob Mafume navasettlement Chikwinya vakabvumidzwa kukwikwidza zvigaro zvemuNational Standing Committee musarudzo dzichaitwa paCongress huru mwedzi uno kugweru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa naure Newsday mune nyaya inotiva Emerson Mnangagwa vari kuedza kukwezva vaNelson Chamisa kuti vaite hurukuro dzingabatsira kugadzirisa nyaya dzehupfumi munyika. Mubepa naure Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, iyo inonzi yange ichibhadhara vakuru vaviri kwegore rese pamusoro pekushandisa zviuru zvisere zvemadhora ekuAmerica kuti vagadzirwe bvudzi ravo. MuChronicle mune nyaya yemagweta amuzvare Henrietta Chauke, uyo akaendesa kumatare edzimhosva nhengo yeparamende yemberengwa North vaTafanana Zhou achivapomera mhosva yokuchikora chivimbiso chekuvaroora uye kuvapedzera nguva yavo mushure mokuvabvisa mumhandara. Muzvare Henrietta Chauke anoda kubhadharwa $30,000. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Siko vatepenyuru veStudio 7 aiwa tinoti naro basa ndichitoti hangu nedzoi kuna vagutu avo ndotovati nedzoi sevafirwa nekuda kwemashoko avo ekuti hanzi asingadi kupinda munhaurirano vanongorega vanoti haivhiiwi vachatongoona ichivhiiwa kubva rinhiko iyo yakatadzikwa newacho yari kuti anotungamira nyika akatadza kuivhiya ko zvinova varingodedzwa kuti pamwe ingabvuma hakunazve iri kutongodanerwe chete 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 kana asina kupinda mutu nhaurano twavo itu twekupenga itu hapana kwatinosvika hapana kana saka hangavamboita stedi ngavaite stedi hapana zvavari kutiitira kunzwa kutoti Nero apinda ndopachafamba zvinhu ndatenda.
Makadi kuwashamari veStudio 7 nokutendai minhau dzenyu dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera. Nokutendai vashamari vose muri kuita basa nemazvo. Isini tinorwadziwa nehurumende yedu iri kutungamirira nyika yedu. ikati promisira mabusiness akawanda kuti akagumira mukutaura. Ikati promisira Kenani yeZimbabwe kuti zvinongo wangogumira kutaura. Kuhu utungamira upenjeni uyu asi tunzwa vanhu vachipenjeni navamwe vashandi vehurumende. Vachipenjeni wavo vachibvawo pazvigaro paiswawo vachidiki vakakodzera vachinofungwa dzichifresh. Ivowongo dya penjeni zvavo vakagara pasi zvisina zvinonetsa. Vataoradziwa chingwa chiri kukwira zuva nezuva. Madhata ari kukwira zvangova zvokutungamidza Mwari kuti vationewo nyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuno kunze kwenyika isi takararama kutiza nyika yedu. Ngazvoda Mwari. Nijojora dora ndodanwa naro kumunhu kana kuti Junior Boss mutendera kuri kuno South Africa Pretoria tatinda.
Munofara here pastudio 7 mburiseiwo zuwara nhasi. Isu tinofara tiripo padyo neapa tikunakidzwa nefenyuro tichida kubetserawo avo vari kutaura kuti kusouth Africa data arepa 1 cent kuLesotho 2 cent. Kune mari nzvimbo idzodzo vashandi vari kutambira mari. Saka vakada kuzviita kuZimbabwe hazvibatsire because kuZimbabwe kwacho vagara hakuna mari yacho yanga iripo yacho yango vasati vatokwidza yanga ichikonetsa kuwana. 1-2 toenda kuna vaguta MDCT yakupeyo izvo zvavari kutaura tichavhiika tichazovabvunza futi mubvunzo. Ngavangoratidzi ngavangonakirwe nekudya kana zvavanodyiswa kustate house ikokoko pamwe maepo kana tichii hatizivi. Ngavanakirwe nezvozvo. Mafiles avo akawanda zvinhu zvavari kutaura takareba. Mafiles akazara zero because navo hawana kana vanovateedzera. Ndosaka vamunangagwa kati ndikuda misangano yakaluza. Iwo vari kuenda iko kuna kuti vakaluza achamisa havaendi ikona kuti vakaluza asi tati Zimbabwe inotichamisa ende ngavasiyane nesystemu yekuramba vachitiudza kuti ngatibatanei pamwe chete tiite chinhu chimwe chete. Hatina kusarudza mutungamiriri kuti tizobatane naye. Takasarudza mutungamiriri kuti atitungamiriri atibetserewo atinakisire Zimbabwe. Ngavatinakisire iwo ndivakazviti nyanzvi pakutonga nyika. Ngavatonge handivakati ticharamba tichingotonga vamwe vachiukura. Saka ngavatonge tione kutonga kwavo.
Makadi henyu pastudio 7 nevateereri vese vestudio 7. Ini ndiri kutaurawo ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuda hangu kutenda chaizvo kuti purezidendi vagona vaenda havo kumusangano wenyanga dzenzouyu. Zvakanaka chaizvo tinozvitenda. Asi taizokumbirawo kuti kana vazobva ikokoko vakazotengesa nyanga dzenzou idzodzo tizoonawo zvinenge zvazoitwa nemari dzacho idzodzo. Nokuti kazhinji kacho vanogona kufambira bhizinesi ravo dzereita nyanga dzenzou dzenyika. Asi vasingazoiti zvinoita kuti nyika ibudirire nenyaya iyoyo. Zvakangofanana nemadiamonds izvozvi akangozara madiamonds asi hapana zvaakaita. Saka ameno totenda dzano dzaswera nebenzi.
Ndinokutendai vana mukoma Jonga kandemire nese nana tete Black Seeds Jeremaya nebasa ramunobata pastudio 7 rakanaka kwazvo nokutiudza nyaya kana kuti nhau dzisina manyepo mukati muchitaura dokwa dokwa yezviri kuitika chaizvo chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe yadai kuondongwa nemahaina kana kuti mapere vana munangagwa avo. Saka tinokutendai kuti murambi makati panyu nyaya dzakanaka saizvozvo. Murambe Mwari akutungamirirei murambe muchiita basa iroro rakanaka chaizvo nokuti nyaya dzamunotipa inyaya dzechokwadi dzemandorokwati dzezvinoitika. Ivo vanovanza chokwadi asi chokwadi tichichiona chichitoitika ivo kana vava kutaura havachitauri sezvazviri. Saka tinokutendai rambai makadaro Mwari ave nemu akutungamirire chatinokuti muwedzerwe mazuva okurarama muri mugere munyika iyoyi America.
Ini ndinoitwa Emmanuel Mubebe vanobva kuChipinge zvinotiporishapsina South Africa. Ndirudo kurumbidza hurumende kuti ikurumidze kuti kugadzire mutemo wekuti vabereki tiwo nokuti tishandidzane pamwana because vana mai vakati kanga tarambana vana mai vane ndine vana vaona isusu toshaya kana simba rokuti tiwe nemwana wedu. Ndine mudzimai wandakasiyana naye mwana saka ndasiyane naye nokuti anokukonana kwatakaita saka vabereki vemudzimai vari kuramba nemwana wangu saka varoramba nemwana wangu izvizvi ini ndiri kumba chaiko chaiko kuti ndazvino zvoto ndirikwadzamo ndiri kumba kana nditi mwana anga ambouya ndimbodini mbotandara nayemo ivo vanongoramba naye saka which means ndonge ndisine power kana anything asi ndikaendese zvinhu vanenge vachigashira everything vanenge vachizvida asi kuti nditi mwana ambouya ambotandira kumba kwangu avabvumimo ndinokumbira mundiplayere wedhe yangu pa27 please because inyaya iri kutondirwadza zvisinga iri kuti mwana wokure ichingozi baba vako varoko endi mwana anenge achida kuuya kumba asi anenge ichirambatotauya kumba mwa angiti vhukutoshuwira kuti uyawo kumba kwake saka ndokumbira muplay odhe yangu ndituve mwana wemubebe mano mbeba anobva kuchipinge kwatuzuka mawa akafunda pamasvingo primary school please 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 saka ndokumbira hurumende iti kukurumidza kugadzira mutemo uwowo please saka zviro zvekuti ndiwadza zvisingaiti ndikatozvifunga totochema chaivo kutochema chaivo chaikumawa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko ndeavo asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova gwetara vadonald trump vamichael cohen nezuro vakatangidza kupika makore matatu mujere vacohen vakawanikwa vaine mhosva yokubatsira kubhadhara vanhukadzi vaviri mari yekuti vasataura nezveushamwari hwavo navatrump mazuva esarudzo ya2016 hurumende yeamerica yaendesa zvikepe nendege zvehondo kudunhu remiddle east kuri kuyambira iran kuti isarwisa mauto eamerica kana madzisawira ayo mudunhu iri vanoona nezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vamike pompeo pamwe chete nevakuru vemauto vanoti zvokuendesa zvikepe nendege zvehondo mudunhu iri zvakarongwa kare makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yeamerica inoti ichapa vanhu vanoita zviuru makumi matatu 30,000 mvumo yekushanda kwechinguva chipfupi kana kuti mavhiza anopera muna gunyana gore rino mavhiza aya anopiwa vanoshanda muzvikepe zvokubata hove pamapurazi vanotema miti nevanoshanda mumahotera mabasa aya anonzi haadiwi nezvizvarwa zveamerica mavhiza aya ayo anozikanwa nezita rekuti H-22B anopiwa avo vakambopiwa vakamboshanda muamerica kunonzi kusimba kwakaita nyaya dzeupfumi muamerica kunokonzera kushayikwa kwevashandi vangada kuita mabasa aya
vakomana kana tiri tose iwe tina kuna nangu dzakawanda vakomana kana takabatana iwe tina kuna nangu dzedu dzose afurika kana tiri tose iwe tina kudza mhuri yedu yose Afrika kana takabatana iwe
yavande yavande
kuri yedu yose inokuta
yavande yavande
oyeye
kuna nanga 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 nanga
Vanhu vatema kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange haro nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.